chema chema chitenuri kutambura sagerera unenge pane anyone pfungwa dzinoti ndine ndaga ndine nhambo nyamba kwete takawanda unenge pane anyone Unenge paneni Vanosema vachikusvipa kukuseka maudo mama Unenge paneni wan Unenge paneni mukoma Chungu dzino tindine ndakandine nam Nyama kwete takawanda Unenge paneni wan Unenge paneni